Maniraka na Kamurie Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu Gumiguru 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi?
Isu tine mutindo wembizi, hativhunduki mutindo webete. Mutindo webete uyu vangazama zvavanozama, hativhunduki. Chevakaridza futi, chevakaridza mabhanang'ana, chevakaridza mheni, chevakaridza magrinedi, chevakaita sprei, ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga. Hazvisi kuzomisa nguva yakwana, zvakafana nemunhu anoda kumisa rwizi rwakazara neruoko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mhirizhonga iri kuitika haipe yakavatadzisa kuita misangano yavo nevana veZimbabwe vanoda shanduko. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance iri kuda kusvibisa zita renyika pamberi penhumwa yeUnited Nations iri munyika. Kanzuro yeHarare yopinda muvanhu ichibaya vanoda kubayiwa nhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC Alliance rinoti harizi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare, uko kwarinoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakaridzirwa pfuti. Bato iri rinoti chave kutodiwa inhaurirano pakati pavaChamisa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa senzira yekupedza mhirizhonga iyi nemamwe matambudziko akatarisana nenyika. Thomas Chiripansi anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatenda EBT vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare neZuro inonzi yakasiya motokari yavaChamisa yaboorwa nemabare epfuti. Mhirizhonga yakaitika kwaMutare iyo yanzi navabiti yakakonzerwa nebato reZANU-PF inouyawo vhiki rimwe chete mushure mekunge vaChamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe motokari yavo kwacharumbira mudunhu reMasvingo nevari kunzi inhengo dzeZANU-PF. Vabiti vati zvakaitika kwaMutare izvi zvaiva zvakanangana nekupfuudza upenyu hwavaChamisa. Zvataurwa navabiti izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere.
Isu seMDC Alliance hatisi kufara zvamuchose nekurohwa kwakaita mota dzaPresident Nelson Chamisa pavaifamba kuenda kwaMutare neZuro. Pangu pane makororo eZANU-PF, vangu vakabata mapanga, vangu vakabata pfuti, vangu vakabata zvakasiyana siyana zvavaishandisa kuti vatene mota. Kune mabullet holes 2 nepfuti dzakarova mota nepfuti 2 dzakarira. Isu seMDC Alliance tikurudzira kuti nyaya mhirizhonga kana kuti political violence ngaimiswe munyika yedu.
Vabiti vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti rione kuti paitwa nhaurirano pakati pavaChamisa navaMunangagwa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vabiti vati nhaurirano idzi hadzifaniri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti gungano iri harina charinobatsira. Muzvare Mahere vatiwo nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa ndidzo dzinogona kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Tukukumbira SADC neSouth Africa nenyika dzose dzinopoteredza Zimbabwe kuti dzikwanise kudzora vaIdinangagwa. Isu tinotaura kuti pakasaiti kama political reforms kana kugadziriswa kwenyika nedialogue zvakare, hatizokwanisa kuve nerunyararo munyika. Tukutoona kuti ZANU-PF yasimbirira nenyaya yeviolence, zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru isu takatarisana nemaelection 2023.
Asi mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaLloyd Damba vati matambudziko akatarisana nenyika haasi matambudziko anokwanisa kugadziriswa navaMunangagwa navaChamisa vari vaviri chete.
Isusu tinoramba na urirano zikuti zinoenda zinema conditions. Kuda kuzvita mwari weZimbabwe. Kana kuda kunonzi pachirungu kumonopolize political space. Tinenge taku to create a dictator in the opposition circles. And hatitoramba tichicreate a dictator in Emmerson Mnangagwa. What we are trying to do is the MDC ndezvekuti tira kuti tirepresenta vana vese Zimbabwe vane nzara. Saka zvavari kutaura kuti naro ndinofanira kuti dziri pakati pevanhu two ma problems ari kuitika muZimbabwe haasi yavanhu two. Hatidi ma preconditions. Saka iyo kana vachitanzi ngavatitaurane 3 years after the elections vachamisa vangu vachiramba na Nasi chaona chii chanaka chadani tarana na wamunangagwa. Nikutewa na utubamu nzora wati gari taurirane. Handi zo sunetu kwa nikuti isa atisuku kontesta na wachamisa atisuku kontesta ni church atisuku kontesta. Tula kukomplimenta each other in this country. Nikuti nyika ino haise wachamisa haise wamunangagwa. Inyika ye munu wese anechutupa chakanzi Zimbabwe. Ndeye munu wese akabaru kwa Zimbabwe.
Atinao kwanisa kutawarani waka fano bata chigaroche mchawarue zanu PF wa Mike Bima. Sezo wanga wachinzi varimu msangano wepolitibiro webato ravo. Wanga uchitiru wapa mzinda webato iri. Asita chigaroche zanu PF amai opa mchinguri. Vati zhuriguta urwane MDC Alliance izi. Ndezo kudakushubisa stare zanu PF. Pamberipe nunga ya United Nations zirikushanya munyika parizino.
Kuna rapo tuwa urimo yue UN. Doza munu ndoda kubudisa zinu zokada iti. Kana kwa uyan nyaya zema rapotu wa tini mazista sindo za mungu za ugulita tangwa ya zewa magema
nyanzu mnyazo zumatonge rwenyika varashwe tmukundu vati mirishonga iriku itkwa ne zanu PF iriku siya zitare nyika rakashiba panguwa yonungwa ya United Nations amaye Alena Doan vari mnyika vachuongo rura nyaya zekuchikor wakoko zero zevanu pamwene kuti zvirango zvakanganisa upenyu wewe ruzhinji zvakadi zvichitevera kukokwa kwavano nzivaka itkwa ne mtunga miru wenyika va Emmerson Mnangagwa
iriku ngwa purita chimiro chenyika ya Zimbabwe kamsoro pezo matonge rwenyika kuti hapana kumbogara paita zvematonge rwenyika zvine jekerere nguva nenguva pese patino tarisana nenguva dzesarudzo tinopinda mumakakatanwa anoburitsa mhirizhonga kunyanya mhirizhonga yaichitwa nebato remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uyezve emapato enyika anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nevanhu mapurisa masoja nevatsori vamacio vachinangana nekumpedza kumisa bato rinopikisa kuti riende kuvanhu rinotsvaga sarudzo nekutaura zvirongwa zvaro.
Panyaya yenhaurirano vamukundu vati mamwe mapato ose ari muPoland haana basa sezvo mapato aya ane vanhu vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi tabatawo vachamisa mbune vati havasi kuzomira kuita musangano nevatsigiri vavo kunyange hazvo paine vanhu vari kuda kuvapfuudza. Vachamisa vari kumanikaland parizvino uye vadzokorora kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2023 United Nations inofanira kupindira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachamisa.
Mese mandapinda munana wengezi wangwe. Kuno kunyanga ndaona rutsigiro runoshamisa kubva kuvakuru vakuru venharaunda kuenda kune vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanoshanda muhurumende vanenge vari madzimai vana baba vechidiki. Ndiri kutenda nokukuru nerutsigiro rwandinoona. Ndakaona chisone kune zuro chipinge yakaita kumira kubva yatovharwa vanhu vakamirira kuti mukuru auya. Ndikabva ndanzwa kutenda kukuru. Kwese mandakapinda ndizvo zvazviri makangoda kuzoita dambudziko pandakangoda kuti parapa mudhorobha remamutare asi Mwari vane nyasha takanzvengeswa nokuti isu tiri venyasha ka nyika yakazara hasha asi denga rine nyasha wakati cheta panyika anotirwira anotichengeta takapona mota payo urubhurubhu nekuti dzakarira dzatakanzwa nenzeve dzedu.
Asi tiri kunzwa veZanu PF vari kuramba vari kuti zvekuti kwakaridzwa futi handi chokwadi uye zvese zviri kuitwa neMDC maune kuti pane nhumwa United Nations iri munyika.
Vaivapo here kana vanga varipo vanogorambirei zvavakaita itsika manomano emuroi kunyepedzera zvinhu izvi vagara vanozviita vangomo vakapota vaparadzwa nyaya yemabhuleti. Vese vanoti vatsvangirai vakapinda vane mukapu iyoyi. Vana ndabaninge vakamwa mukapu iyoyi. Ndo mukombe watoda kunwiswa asi Mwari vari kumusoro kudenga ndovanochengeta vanhu. Vaurai vanofanira kuziva kuti vachafawo. Hakuna anogara panyika nokusingaperi.
zviri kuitwa izvi zviri kukudzorerai kumashure muchiri kuda kuendera mberi here muchisangana nevanhu kana kuti makumbomira muchitarisa kuti upenyu wenyu hauzopinde munjodzi?
Isu tine mutsindo wembizi, hativhunduki mutsindo webete. Mutsindo webete uyu vangazama zvavanozama, hativhunduki. Chevakaridza futi, chevakaridza mabhanang'ana, chevakaridza mheni, chevakaridza magrinedi, chevakaita sei, ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga, vapererwa vanoenda pakunoita ruzha, vapererwa vanoenda kunotora makano nemiseve. Takazviona kare vachizviita, vanogona kuda kuzvidzokora, asi nguva yeshanduko yakwana. Mwana weZimbabwe wanzwa nenhamo, ticha wanzwa nenhamo, musoja anzwa nenhamo, musiyai wanzwa nenhamo, wese munhu anzwa nenhamo, mudzimai, vashandi vanzwa nenhamo, baba vanzwa nenhamo, mai vanzwa nenhamo, manesi anzwa nenhamo. Vanhu vese munyika muno vanoda shanduko, hakuna usingaiti. Nemasabhuku anzwa nenhamo, nemadzisha anzwa nenhamo, asi kutyizirwa neubhinyawo hazvisi kuzomisa nguva yakwana. Zvakafanana nemunhu akakumisa rwizi rwakazara neruoko.
Tichitarisawo iyo nyaya yemhirizhonga, mambo mangara kumapurisa here kuti ndo zviri kuitika izvi?
Chimwe chinoneka ndechekuti ukaona wapotswa neshumba pamuromo wayo, iwo ndinotambira kumatadza ayo, unenge wakuitawo kamaoni. Zviri pachena kuti anonge achikonzera dambudziko ndiani? Kungoendawo kumapurisa kuenda, asi munoziva ndakapota ndaurawo paairport gore riya, hapana kana akainvestigeto kana akasungwa. Vakawanda vana Joana Mamombe nana Cecilia nana Nita Marwa, maoziva kuti ndo vakanga vakutonzi ndo vane mhosva. Ivo vari vaparirwa mhosva nevakawanda vatsvangira vakaitirwa mashura panguva yakasiyana siyana, asi hapana akambosungwa. Izvi taakuziva kuti kugara kwayo Mombe yenzuma kushaya nyanga, vanongobva vati chero mukaenda ikoko hainotongwi zvakanaka, ndimune makutombonyikidzwa hongu. Vamwewo vakaenda kunomangara vakanga varipo. Todaira kuti nyaya iyo kana ichigona kugadzirwa ichazeyewa, asi chinomuta chaicho hapana, nokuti zvakafana nokuti sakubayiwa oenda kuna sakubaya achikumbira kuti wadi kumbomirawo kuramba uchitibaya, kungonowedzerwa mbonje.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare kunyanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato remdc alliance riri kunyepera kuti munyika mune mhirizhonga nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, sezvo munyika muine nhumwa yeUnited Nations iri kuongorora nyaya dzezvirango nekodzero dzevanhu.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panoya rapotuwa tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights, kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa. Munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadaro, bato rezanu pf raita musangano waro wepolitibro muHarare nhasi, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiudza vatori venhau kuti budiriro yenyika iri mugwara. Asi vati zvakakosha kuti bato ravo ritsanangurire vanhu zvose zvarakwanisa kuita kusvika pari zvino nezvariri kuedza kuita. Vatiwo musangano wepolitibro uyu wauyawo panguva yehurumende yasimbaradza kushanda nesadak muchirongwa chekuratidzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nyika dzemusadak dzichabatana neZimbabwe musi wa25 Gumiguru dzichiratidzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeAmerica, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma vanotyora kodzero dzevanhu uye vanoita zveuori muZimbabwe. Kanzuro yeHarare inoti yava kupinda muvanhu ichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 pamwe nekubaya vanenge vachida. Kanzuro inoti yakatora danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wadzikira zvikuru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Nyanzvi yezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kubayiwa nhomba dzeCovid-19 munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo vashomeka zvikuru.
So, in terms of my vaccination aid, takanga tichingo, graph redu raiva richikwira kudai, kubva pese pekutanga. Nguva yakakwira makeses muJuly, graph redu rema vaccination raingokwidza. Iko zvino takuona kuti rakutodzika. Vanhu vari kuuya for vaccination vavashoma.
Vavhere vati mumwedzi yapfuura vaigona kubaya vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nhomba yekutanga, asi pari zvino vari kubaya vanhu vari pasi pezviuru zviviri vanenge vauya kuzobayiwa munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo.
Asi iko zvino takuona kuti vanhu vatakuvaccinata iko zvino zvavashoma, takuvaccinata vanosvika iwo less than 2000 pazuva rega rega nenguva yakunobayiwa first dose.
Vavhere vati vane mapoka masere ari kufamba achipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji achivakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Kuti kuita outreach yematimu anokwanisa kuita masere, iko zvino zvichiri kunyanya kuvawarira nzvimbo dzakaita senge dzine activity yakawanda, dzakaita senge Mbare Musika, kuMbare Matape, maflats, kunana Highfields, kunana Siaso, ndo nzvimbo dzatiri kunyanya kuenda panguva inei. Kune vanhu wakati wandei, kune activity yakati wandei.
Vatiwo kune vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti havana nguva yekuenda kumakirinika kunobayiwa, nekudaro vari kubva vabaya nhomba vanhu vanenge vachida kubayiwa. Imwe nyanzvi mune zveutano, amai Muchaneta Mukamuri, vati veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti chirwere chichiriko, nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri.
Ndofunga kuti kudzikira kwevanhu vari kubayiwa nhomba kuri kuita kuti isu tisanyanyisa kufara, nokuti vanhu vanoona mafiga emazuva ezuva anopiwa evanhu vanobatwa necovid kana vari kufa, voona sekuti chigwere chapera. Pati chokwadi ndechekuti chigwere chichiriko dai vanhu vaenda vabayiwa. Kuru ndofunga paya pachakamboshayikwa mimwe mishonga yenhomba, ndoona sekuti ndipo pakaita kuti vanhu vafunge kuti kuda zvapera. Patinokukurudzira kuti tisaneta, tirambe tichikurudzirana matigere mumabasa kunyange nemunharaunda dzatinenge tiri.
Mumwe mugari wekuWarren Park vaDavid Chikukwa, avo vati havasati vabayiwa nhomba yeCovid-19, vatiwo dzidziso iri kuitwa nekanzuro yeHarare yakakosha zvikuru. Asi vati kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi ndiko kwakapa kuti vambomira kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Tiri kudzidziswa pamusoro pekubayiwa nhomba manharaunda kwatinogara, kuti chirwere ichi pachinokubata kana uchinge wabayiwa hachikubati chine simba. Asi dambudziko rozouya pakuti kana manhamba yevanhu vanofa nechirwere ichi adzikira, vanhu vanobva varelaxa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga vaive zviuru zvitanhatu nemakumi masere nevatatu, uye vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare vaive zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakange vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,234,589. Vanhu vabayiwa nhomba dzese mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 2,493,994. Nezuro hakuna vanhu vakafa neCovid-19, asi vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,659. Vanhu makumi matatu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zana nemakumi matatu nevaviri nemazana mana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 132,437. Wandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Yasika nguwe ya kutitimbo tarisa zaitika kune zimwe nyika. Mutungamiri wa Amerika wa Joe Biden vakasangana nezuro nezvikwata zviviri zviri mubato ravo reDemocratic Party zviri mudare reHouse of Representatives zvisina kuwirirana paurongwa webhajeti yehurumende. VaBiden vakasangana nezvikwata izvi munguva dzakasiyana vachiedza kugadzirisa budget re $3.5 trillion iro richange riine mari yekubatsira vanoshaya pamwe nekurwisa kushanduka kuri kuita kunze. Chikwata chiri kutsigira urongwa hwaBiden cheHouse Progressive Caucus chakazivisa kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka mushure memusangano wachakaita navaBiden. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vasvika muLagos nhasi kuzoita hurukuro nemutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari. Vanhu vari kuratidzira muEswatini vaungana nhasi muguta reManzini vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa veruzhinji nemapurisa uye vachiti vanoda kuti nhengo mbiri dzeparamende dzakasungwa dzibviswe muusungwa. Utongi hweumambo muEswatini huri kupikiswa nevanokurudzira utongo hweguta ruzhinji. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDivine Mafa vanoti vakabatana neshamwari dzavo dzepadande mutande mukugadzira mota dzinoshandisa simba remagetsi dziri kutoshanda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. VaMafa vanoti mhando dzemotokari idzi hadzishandisi mafuta epeturu ayo ari kuramba achikwira mutengo munyika. VaMafa avanogara kuTennessee vanoti vakakwanisa kugadzira mota 10 dziri munzvimbo dzinoti Kwekwe, Victoria Falls neHarare dzinofamba nemavhiri matatu. Asi VaMafa avo vane kambani inonzi Hende Moto vanoti mota idzi hadzikwanisi hadzo kufamba nzendo refu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Mugorera 2018 ndakanga ndichifamba kuMemphis, Tennessee. Ndobva ndaona vana vadiki vachitamba nemota dzemagets. Ndobva ndafunga kuti zvinokwanisa kubatsira kumusha izvi. So kutanga kwatakaita ndobva ndatanga kutaura nevanhu vari kumusha kuti togadzirwa sei mota dzinofamba nemagetsi chete sezvo vanhu vachitambudzika nenyaya yepeturo. Ndobva ndabatana nevanhu vekumusha tikasangana tese tiri pasocial media ndobva tatanga zita rokuti Hende Moto. Ende Hende Moto yabudirire zvino yava nemota kuKwekwe dziri kumbeya mbeya tinoti ma 3-wheeler at the present time panguva yairi zvino. However, zvakadaro hazvo tava kuva nema big contracts okugadzira mota kuZimbabwe. Ndo pachinano chatave tabatana nevanhu veruzhinji vari kuno kuAmerica kuti tiite kuti nyika yedu ibudirire.
Mota idzi dzinoshanda sei tichiona isu kuti iko kuZimbabwe nyaya yemagetsi inotionetsawo?
Mota idzi dzinoshanda nemabhatiri anogadzirwa neinonzi lithium inocherwa muZimbabwe. Lithium iyi yaicherwa muZimbabwe kubva gore ra1945 ichishandiswa neNASA. Zimbabwe ndiyo yaive nyika yega yaichera lithium yaitozivikanwa kuti inochera lithium. Iye zvino manje lithium ndiyo yava kunzi gold kana kuti oil nokuti munguva dzinotevera magore ari kuuya nyika dzese dzinge dzichida kuti dzifambe nemota dzinofamba nemabhatiri kana kuti mota dzinofamba nemagetsi. Zimbabwe yakakodzera pakuti ndiyo ine lithium iyoyi yakawandisa kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Pamusoro paizvozvo Zimbabwe ichange ichitova nyika yakafanana neIraq nokuti inenge ichisupplya lithium iyoyo. Ende isu takabva taona kuti zvakakodzera kuti tive positions kuti tinge tichi vavaridzi vanovawo varidzi venyika vanenge vachigadzira vachiva vari pamberi pokuti tiratidze vanhu kuti tinogonawo kushandisa maresources edu ari muno munyika tichivo tichigadzira pano kuti tinge tichingova vanhu vanotengesa maresources edu. Ndo zvatakafunga izvozvo kuti ndo zvatodawo kuita.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita izvi vanokubata ipapi?
Iye zvino tiri kuKwekwe paGlobe and Phonics pane tu maexample etu mota twedu turipo ipapo tuma 3-wheeler panguva dzino tiri kutendeza Victoria Falls kuti tinge tichimbeya mbeya tichitakura vanhu iye zvino tiri kungombeya mbeya tichidelivera vanhu pamashort distances but tiri kuda kuti tiexpand program iyi kuti dziende mumareserva kupi kupi kuitira kuti vanhu vatange kushandisa mota dzinoshanda nemabhatiri chete dzinenge dzichikwanisa kufamba a long distance inokwanisa kuita even 200 kilometers tisati taita recharge per station.
Avo vanga vari vaDivine Mafa vekambani yeHende Moto vachitaura naMavelas Mutanganya uye weStudio 7 vari kuTennessee muno muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission raudza sangano reIbechu likaZulu kuti harikwanise kuferefeta kubiwa kwedombo rine zvinyorwa zvevanhu vakafa munguva yeguku raHundi. Dombo iri rakabiwa kuSlovela nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani. Zvinonzi National Peace and Reconciliation Commission yaudza sangano reIbechu likaZulu kuti harina masimba ekuferefeta kubiwa kwedombo iri uye rikati iri basa rinoitwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational and Reconciliation Commission apo taenda pamhepo. Zvikwata zvinomwe kusanganisira Dynamos neHighlanders zvave netikiti rekupinda makota finari echibuku Super Cup. Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata zvese zvinemukurumbira kusanganisira Dynamos neHighlanders zvasimudza tikiti rekupinda makota finari emakundano makuru aya. Asi Caps United yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neDynamos izvo zvaisiya isakwanise kubata Harare City. Kunyange hazvo Harare City yacho yakarohwa 3-0 neHerren Charles. Mutsigiri weCaps United vaStanley Mbikwa vanoti murairidzi wavo Darlington Dodo anofanira kugadzirisa chikwata ichi mitambo yeLeague isati yatanga.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team I now mira mushi. I now mira mushi that you say it needs to be revamped.
Zimwe zvikwata zvave makota finari emukombe uyu. I Chicken Inn, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Harare City, pamwe ne Cranbourne Bullets. Murairidzi we Dynamos, Tony Rindraya, anoti varuda kuramba vachifamba kusvika vatora mukombe uyu.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi vanotera mutambo wenhabvu vanoti mukombe uyu uri kutorwa neFC Platinum kana kuti Ngezi Platinum Stars. Mutevere wemutambo wenhabvu vaAlfios Makombe vanoti FC Platinum yakaita gadziro yakasimba nekutamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League. Asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka.
Chikwata chasara kubatana nezvimwe makota finari aya chichabuda mugungano reGroup 3 pakati peBlack Rhinos, Manica Diamonds pamwe neChenats. Parizvino Black Rhinos ine mapoints masere iteverwa neManica Diamonds iyo ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete mugungano iri. Chenats iyo ine mapoints mashanu ichiriwo nemukana asi zvibodzwa zvakakandwa zvakanyanya kuwandisa. Chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Highlanders kana kuti Boso ndiyo ine mukombe wechibuku Super Cup uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isingebele.
Soku izika pisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezegcekeni imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wesihlame ngezikhathi zonke zokhetho owezibudanxa umdlalo ngicabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phendukana zahambanye ebulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli uNelson Mandela ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ivandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke umdala wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besakhiwe obisi kodwa abanye abazaphila bazaphileleka. So mina wami umbono usekuthini abantwana abafuyi bahlahle sivikeleke.
ELeSouth Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaneminyaka ephakathi kwelitshumi lambili kusiya kwelitshumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilove. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu-PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu-PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla leZANU-PF esithi kumele lichiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBushnuff loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame eMaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU-PF. Ivandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zompopo nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amavili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula nto embi, into enhle ikukutshengisa ubuntu khonoko ukuthi nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela ngokwithemba wenu, hayi sithi bana sincede simthengelenye imota. Lokhu abakwenzayo ibuntu yisintu, akula nto embi sibili, mina ngeke ngasola lutho sibili. Even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnangagwa, kuba umnangagwa anayo enye imota wani yini So it's a good gesture by the people.
Social responsibility, Baba Golide, you put lama taxes akho when you get paid. It's paying your taxes, you go to a social responsibility. Government, the government then is sends umsebenzi wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondileyo.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Ubekhuluma endawonye loMnumzana Joseph Chuma weZANU PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe eyesibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebebanjelwe umkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. Kunjalo nje eSouth Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni yeCOVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Jophahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi iJackson yePfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson yePfizer eyodwa hatshe zimbili njengabadala. Lokho uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikavangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa noba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho, njalo kumele kube nesivumelwano emzalini lomntwana. Yeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami, ngoba kusasa ma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana, kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove owathi.
Kodwa-ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo uNkulunkulu ngeke avume. Yebo, baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila, bazavikeleka. So mina wami umbono usekuthini, abantwana abakhululwe bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations uNkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asizibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani, njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi Melika ihlangane le United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucacile ba ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahlonipha amalungelo abantu ezingahloniphi iconstitution ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe iconstitution zihloniphe umthetho zihloniphe amalungelo abantu zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe ziyeke icorruption kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba balutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuke susiwe uma bengahloniphi iconstitution bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bayeke ukutshaya abantu babe lokhetho olukhululekileyo kungenzeki konke lokho esikubonayo yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo nxa bengafuna ukuthi aqhubeke kabahloniphe umthetho weZimbabwe iconstitution yeZimbabwe umthetho weZimbabwe namalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika amankampani akhe akhule akwazi ukuthi aqhathe abantu abaningi akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo khangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthinyele u special rapporteur on torture, u special rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings lezinto zonke ezinjengazona lezo hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angasenipha amalungelo abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi inhlanganiso ye-ibheju likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ibhetshu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobele lihlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela amboni ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebese besithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. ngoba ungakhangela eZimbabwe konapha ule anti-corruption commission ulale enye lokuzeni commission e-corruption futhi layo eyakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazwe okuyi-commended yabo abafuni ukuthi beqondane lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent board sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvikela iphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni ilitshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe lazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungise sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhe sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukutshanisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan betheswa icala lokubulala u-Ahmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga lutho ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundu lika kubangele ukuxokozela lokufuthelana okukhulu kwele Melika bombangi ukucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungenza njalo kuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala kokwazindisa abaningi umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yikungani kuhle kwezulu emhlubeleni onentshonalanga yelizwe ngesikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekazi e-Afrika abangaba ngamashumi atshobaminambili e-AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zase-Cape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle amanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebele nsuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando yayiphikiswa oyekhona besithi laye umusha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni yexoxa lo Prophets Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana nibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule inkampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District ku-Facebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu-5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lingu-30 lingu-50 lise-Dubai wherever lapho elikhona lingasithinta siliphathise ukubana liqoqane. Nxa kusiba la mathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka ku-Facebook, siyazama ukuthi sazise abantu abaningi ukuthi kule qembu esilisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana or angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike, ngiyithola kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuyinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho uhleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius or kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni, ebulenjini, kula lama-embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lenu elaphe elihleli khona lina, singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabatshayela ucingo nje ubabuze ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yokuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinjenje ngilinde ukuthi ngikhulume lo-ambassador omutsha, laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ukuze ukuthi bhenki bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithole ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcweti yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe International Community Development. Udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.